kutaura nhasi munhandare yechikangwe mukaroi amai muchinguri kashiri vati vanhu vasatengese nyika nekuvhotera bato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC.
Tisapfurirwe tichitengesa nhaka tigosimuka musi wa 26 tichienda kunovhota. Ndinoda kutendai.
Amai muchinguri kashiri vatiwo vave kutobayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yechina kana kuti 40 dose kuitira kuti vasave nedenda ririko iri kuti vachengetedze nyika kuti isatorwe nebato reCCC.
Endai munobayiwe, takutoita chipo kuitira kuti tirarame tione kuti nyika haiendi kune iwawa wemaCCC watiri kuzwa.
Vatiwo hurumende ichapa vagari vemumaguta magwaro enhaka yedzimba dzavagere kana kuti title deeds pamwe nekuvawanisa mvura yakachena sezvo paine urongwa hwekuchera zvibhorani zvakawanda. Sezvo vanhu vakawanda varatidza kuti havana kunyoresa kuvhota, amai muchinguri kashiri vati vashandi vekwamudzviti vanofanirwa kuenda kune vanhu vachivapa zvitupa kuitira kuti vakwanise kuvhota. Mukuru wevanonzi inhengo dziri kudzoka kuZANU-PF kubva kune mamwe mapato mudunhu reMashonaland West vaWeston Kunonga vati vari kukwezva nhengo dzakasara kubato reMDC Alliance neCitizen Coalition for Change kuenda kubato reZANU-PF. Vaive nhengo yeMDC Alliance vaSpraga Chiwaya, vanova mukoma wevaimbove nhengo yeMDC Alliance yakafa muward 4 izvo zvakakonzera kuti muve nesarudzo dzemabyelection, vanoti vadzokera kubato reZANU-PF. Vachiwaya vanoti vari kushungurudzwa nenhengo dzeCCC vachinzi vari kutengesa nekudzokera kubato reZANU-PF.
Muzimbabwe munomu vanyatsonzwisisa kuti tine kumbiriro remutemo, mune inonzi Bill of Rights, mune section imomo Bill of Rights inonzi Freedom of Association. Ndikufamba munzira umu kushungurudzwa nevanhu vakawanda, vatendeka, ikodzero dzangu gentlemen.
Nhengo yebato reCCC muprovinsi vakuda kwache chigumo, vanoti zviri kutaura amai muchinguri kashiri manyepo vachiti bato ravo riri kuda kutounza utongi hwejekerere munyika. Musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika zviuru zvishanu vabva kunzvimbo dzose mudunhu. Ndakamirira Studio 7 mukaroi, ndini Nunurai Jena.